Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU PF mudunhu reMashonaland West inokurudzira kuti Senator veMakonde amai Priska Mpfumira vasiye chigaro chavo muParamende pamwe nekuti vaburiswe muCentral Committee yebato zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yeuori.
Tagara inonzi Provincial Coordinating Committee nhasi kutinoita Public Training Center tikaita marecommendations kumudare guru repolisi bhiro kuti isusu seMashonaland West taona zvakakodzera kumbodzorodza amai Mpfumira kuti vaite mabasa emusangano weZANU PF nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare.
Apo mangwana nyika iri kurangarira magamba, bato reMDC rinoti richarangarira vose vakarwira rusununguko rwenyika pamwe nevakafa vachirwira kodzero dzevanhu mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga. Kunetsa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba kunotadzisa vanhu vakawanda kufamba munguva ino yezororo remagamba. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze kwenyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF mudunhu reMashonaland West raisa kurudzire yekuti Senator veMakonde uye vaive gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vasiye chigaro chavo muParamende pamwe nekuti vaburiswe muCentral Committee yebato zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yeuori. Sachigaro vevechidiki muZANU PF kuMashonaland West vavengai Musengi vanoti sedunhu vasvika pachisungo ichi mushure memusangano weutungamiri hwedunhu kana kuti Provincial Coordinating Committee waitwa nhasi masikati muChinoyi. VaMusengi vanoti sedunhu vamirirawo kunzwa kuti Politburo yebato ichati kudii nechikumbiro chavo. Danho iri rinouya panguva yomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzinga amai Mpfumira pachigaro chegurukota rezvekushanyirwa kwenyika svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMusengi pamusoro penyaya iyi.
Hongu tagara inonzi Provincial Coordinating Committee nhasi kuchinoita Public Training Center tikaita marecommendations kumudare guru repolitibhiro kuti isusu seMashonaland West taona zvakakodzera kumbodzorodza amai Mpfumira kuti vaite mabasa emusangano weZANU PF nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare. Maallegations ariko kana inyaya iri serious neumbo huri kutaurwa nemari yakatorwa namai Mpfumira yecorruption taona kuti zvinosvibisa musangano. Saka tangoti aiwa kwete vakambozorora kuita basa repasi.
Vamwe vanogona kuti mai Mpfumira vasati vawanikwa vaine mhosva nematare edzimhosva hamusi makasika here kutora matanwa.
Takatononoka bhozi ukange wapomerwa ko vakadi kupomera Musengi wengai. Kana uchinge watopomerwa zviro kuti pane nyaya dzedziripo ende zvakuitwa nezati zati ndofunga inotongori komisheni iri profesina vanoita zvinhu zvavo zvakarongeka. Ukaona pabuda nyaya dzakadaro pane zvinge zvakaitika.
Saka munotarisira rini kunzwa kubva kuPolitburo?
Painogara ipapo tinototarisira kuti tiwane marizauti akanaka kupurezidensi yese nekuti taita chisungo. MuPPP matatiri mune nhengo zvakare dzePolitburo dzadzirimo saka dzinongonosvika nyaya kuti yabva pasi kupurezidensi.
Zvinenge zvakureva here kuti vanogonawo kuramba vari nhengo yeZANU PF asi vasina chigaro kana kuti vanofanira kubva vatobuda mubato reZANU PF?
Zvinenge zvakunoongororwa kumusoro kuti ndo vanoziva kuti vanoda kuvaburisa mupati here kana kuti kungovazorodzi kuti vasave nechigaro chikuru nekuti zvinosoresa musangano kuti machefu ndo matoti. Saka toda kuti musangano patosvika 2023 unge wakachena vanhu vachiujoina nekuda kwekuti unenge uchiklina panenge pane zvirikufamba zvakanaka.
tishitarisawo nyaya dzeuori dziri kuitwa idzi tirikuona vechidiki mubato renyu rezano PF ndovamwe vanhu vari kunyanyoenda mberi nekurwisa nyaya dzeuori imiwo sedunhu zvii zvamuri kuita
isusu takati patakaenda kuconference yedu kuesgodini mumanifesto yedu yepati takati pasine corruption we are going to fight corruption saka wese ari kuita corruption isusu tiri kuti kwete vari kuuraya nyika toda kuti nyika yedu ibudirire kusina anezvidyiri anonhokora mari dzisiri dzake mari dzakananga nehurumende ngadzinge kwadzofanwa kuenda kwete kuenda muhomwe dzevanhu
saka kuti vange vachizosiya chigaro kuparamende zvinongoda here kuti dunhu renyu ringe richivashevedzakawo kana kuvarikola kana zvinofanira kutozoitwa nematunhu ese
zvinoitwa nemashwesi nekuti ndisineti vedu vekumashwesi and tisi tine kodzero yekuvarikola sepati kuti no vakaenda vakamirira sineti yezanupf not yemdc saka tisi tine kodzero yekuvataiwa apo ngavazorore kutiitira mabasa hatichadi kuvatuma
vanga vari sachigaro vevechidiki mubato rezano PF mudunhu remashonaland west vavengai musengi vari parunhare muchinoi nestudio 7 kunetsa kwemafuta ekufambisa dzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekubhadhara pakukwira michovha zvinonzi zvatadzisa vanhu vakawanda kuenda kumamisha kana kushanyira hama neshamwari pazororo rino remagamba vedzimotokari vanonzi vari kukwanisa kutakura vanhu vari kubhadharisa mari dzavanongofunga zvichienderana nekuti vanhu vari kuda kukwira vakawanda zvakadii uye vanonziwo vari kuramba kuti vanhu vabhadhare nemaRTGS vachiti vanoda kubhadharwa nemabond note chete kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliath
zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndezimbabwe takatarisana nematambudziko akati kutiwandei semuenzaniso kushayikwa kwemafuta edzimotikari mota zhinji dziri mutara wokutenga dhiziri nepetrol kuti vange vachikwanisa kufamba vanhu vazhinji havana mari yekukwira michovha nekuti michovha yakakwira zvakapetwa sezvo zvamunoziva kuti mitero yepamugwagwa yezinhara yakakwidzwa zvakapetwa izvo zvinoita kuti vanhu vari kutambira mari yepasi
ko mabhazi atakanzwa kuti hurumende yaisa mabhazi ezupco haasi kurerutsa here ndima muzoro remagamba irori
tinombonzwa kuti aiswa kuti tinyatsoona kuti ari kunyatsofamba papi chaipo kuti anofamba pamhepo here kana kuti munyuzipepa mabhazi ari kutaurwa nezvavo aya mashoma zvichienzanisira nekuwanda kwakaita vanhu iye zvese zvimbiri pana 40 vanhu vakawanda vakamirira zupco vaida kuenda kumarondera pane mutsara mukuru zvakare asi mazipo acho mashoma zvikuru vanhu vakawanda zvikuru kunzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vari kuda kufamba asi motikari dzagara dziriko asi chiri kuitika ndechekuti michovha yadhura vanhu havana mari yekuti vafambe mabhazi akataurwa nehurumende kuti vachazenge vachiisa 5 tichipedza kuongorora nekuona pagiraundi kuti ari kufamba here mabhazi haasi kuoneka uyezve mashoma ari kuonekwa ma1-1
ko mitengo iri kufamba sei tichiona kuti mafuta edzimotokari akakwira svondo rapera ii
zendei kuenda kubhulawayo ndiri kunzwa kuti izvozvi iti 105 kuenda kubhulawayo nerimwe rakachipa riri kuita 80 asi iroro harisi kunyanyobatika zvarikanyanyisisa ndingangoti mabhazi evanhu vakazvimirira kwamutare tiri kungonzwawo kuti kune mitengo yakatisiya ne zvichienderana nekuti wakwira bhazi ripi kunzwa kuti kune $50 kosvika kuma$80 zvimwe mitengo yatadzwawo vamwe vari kumva kuti kuma$40 zvichienderana nekuti operato yacho ndiani
vanga vari mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa goliath vari parunhare muHarare nestudio 7 apo mangwana nyika iri kurangarira magamba akaunza rusununguko bato remdc rinotungamirwa navanelson chamisa rinoti richarangarira vose vakarwira rusununguko rwenyika pamwe nevakafa vachirwira kodzero dzevanhu mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga asi richiti harisi kuzoenda kuchange kuchiitirwa mhemberero idzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro pedanho reMDC iri. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havasi kuzorangarira nhengo dzebato ravo chete asi kuti vanokoshesa hondo yechimurenga nevakafira Zimbabwe vachiti basa ravo seMDC kuzadzikisa zvakaenderwa kuhondo.
Isu harisi kurangarira magamba akafanana namugenzvangira chete, tiri kurangarira magamba ese enyika kubvira magamba edu ana Josiah Tongogara, ana Herbert Woodchurch Tipu, ana Joshua Nkomo, ana Dimiso Gavengo, ana Lukot Masuka. Vese vatinorangaranga struggle yatukita yatumzi democratic struggle iri kuenderera mberi nekuda kupfuudza mberi chirongwa nedonzo anga zvaitwa nevarume vakaenda kurwira hondo yenyika inei. Saka isu tinokoshesa hondo yechimurenga ende tinofungidzira kuti basa redu seMDC nderekupedzisa kana kuita fufudza unfinished business yeliberation struggle yakarwirwa.
Vatamborinyoka vanotiwo bato ravo rinokoshesa kuti Zimbabwe yakauya mushure mekudeuka kweropa. Vatamborinyoka vatiwo apo nyika iri kurangarira magamba akafira rusununguko rwenyika, vanorangarirawo nhengo dzebato ravo dzakafira kuti nyika ive neutongi hwejekerere vakaita samushakabvu Morgan Tsvangirai nevamwe.
Tiri pati norangara nekurespekta zvikuru hondo yakarwiwa munyika muno nenyaya yekuti tinokoshesa nyaya yekuti nyika ino hane nguva yanje asi yakauya ropa radeuka. Saka torangara magamba enyika tichirangara zvakare magamba edu edemocratic struggle akafanana na Morgan Tsvangirai.
Asi vatamborinyoka vanoti bato ravo harisi kuenda kumhemberero dzenyika vachiti parakamboenda riri muhurumende yemubatanidzwa nhengo dzebato ravo hadzina kuremekedzwa.
Uko kunonetsa patakabvenge tiri muhurumende yemubatanidzwa takamboenda ikoko tikanotandaniswa tikadzingwa vatsvangirai vakapinda basa kuti vabvuwe pokugara chaipo. Saka haiwa tinenge tiri kwatiri ikoko tichingorespekta magamba ufanire kunge uri pa makuva pazvo chaipo kuti varespekte asi tichasvaga mumukana pakatapa pasiri pazuva ratenge tichitandwa kuti tiende tinokumikidza nekuricherekedza.
Mumashoko avo pazuva remagamba vachamisa vatiwo kwavari munhu wese igamba sezvo vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma pasina mafuta edzimotikari, mvura yakachena, kushayikwa kwemagetsi nemamwewo matambudziko. Vachamisa vatiwo zvinorwadza kuti vakarwira rusununguko nhasi vari kutambura vasina rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende. Vatiwo varume nevakadzi vakarwira nyika ino vaive negwara rakanaka ramangwana ravo asi shuviro yavo yakavhiringwa nevanhu vanotungamidza zvido zvavo chete nechinangwa chekuda kuti ivo chete vave vapfumi. Vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti Zimbabwe iyo yaive dura reAfrica ndiyo yava kupema chikafu nhasi zvinova zvinhu zvinopesana nezvakarwirwa hondo yorusununguko. Mhemberero dzezuva remagamba gore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatendi vechi Muslim vaungana muSaudi Arabia mugungano rawo repagore kana kuti Hajj vakanda matombo nhasi pamirwi inomirira mweya yakaipa semucherechedzo wekudzinga mweya yakaipa iye. Mapurisa emuHong Kong akanda utsi hunokachidza nhasi kuvanhu vanga vachiratidzira muzvombiri mudunhu iri dzinoti Shupo nenzvimbo ine zvitoro zvikuru iri muCausewayi Bay. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri eZimbabwe, ndinomugamuchira muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinotenda musariri uyo wesangano reSpecial Olympics Zimbabwe tichikurukura pamusoro pechirongwa cheEmpowerment Youth Exchange, icho chine chinangwa chekubatsira vechidiki vanorarama neurema nechirungu tinoti maintellectual disabilities. Ngatiendei kuna vamusariri kuitira kuchinze zvizere. Tino, zviri kufamba here mukoma? Ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki.
Famba, kuri seiko?
Mushe mushe, kuri seiko kuZimbabwe uko?
Ndizvozvo, tongorarama.
Aiwa, ndizvozvozvo. Ndine chivimbo chokuti vateereri vari kufara vachikunzwa pachirongwa nhasi.
Tofara tose.
Saka mukoma Tino, tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Program yedu inobatsira vanhu vane intellectual disability. Sa intellectual disability tureya vanhu vane hurema hwepfungwa. Vanhu vanonga vari maspecial class or vanhu vanononoka kubata zvinhu. So my program inenge ichiita kuti vanhu ivavo tibatane navo, cause musociety mune separation between vanhu vasina intellectual disability nevanayo. So program yangu ida kuti tese tibatane, cause they have something to show. Separation yavo nesu vasina intellectual disability won't benefit anything.
Maataura kuti chirongwa chenyu chine chinangwa chekubatsira vanhu. Pamunoti vanhu, muri kutaura nezvanhu vechidiki here kana kuti munhu wese?
Munhu wese, because intellectual disability, you grow with it. E-development inoitika, not by choice. Munhu anokwanisa kuzvarwa anayo.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pematambudziko akatarisirana nevanhu vanorarama neurema wemaintellectual disabilities.
Mostly is separation between vanhu. For example, when it comes to academics, as a study group, no one has an intellectual disability, one no segregated from people who are seen. And then when it comes to sports, one no see what from like picking my school sports or my friendly games, I'm going to eat up between Shamari. So, ndo dambudziko guru neitika pane vanhu vane intellectual disability, feeling left out.
Zvino chirongwa chenyu chine chinangwa chekuvabatsira sei?
Program yangu ine empowerment. By this we mean by we are taking people with senior intellectual disability and those with intellectual disability, and then we bring them together, showing them that they can interact and have fun playing my sports usually, because we call them my athletes, whereby people with intellectual disability thrive through my sports.
Ndakunzwa zvakanaka. Makatarisira kuva nechirongwa nenguva pfupi pfupi iri kuuya here?
This event is the beginning of something big, because it won't be a one-time thing. That's all that I continue, because we partner up ne Malios, Special Olympics, we partner up ne Malios.
Makatarisira here kuti muchange muchienda kune madhorobha akasiyana siyana muZimbabwe?
Tichaenda, because program yedu idakusimbisa, and intellectual disability is not from one town. Tinge tichatofamba nyika yese tichonzvo.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Vateereri muri kunzwa hanzi naTino, tirikuuya kwamuri. Mukoma, tipeiwo mazenyu ekupedzisira pamusoro pechirongwa chenyu cheEmpowerment Youth Exchange uyezve vechidiki vanorarama neurema munyika.
Don't feel left out pane maevents. Be confident on who you are. Wakaona uchisarira pane zvinhu, don't be ashamed of who you are. Because wakataura kuti uda kutamba zvinhu or do something, please strive to do it, because you will make it. If you want to find out more, ungandibatira runhare reWhatsApp 0771206986, Facebook Keith Musariri, Instagram @_Keith_, website yedu Special Olympics Special Olympics Zimbabwe.
Aiwa takunzwai mukomatino tinotenda zvikuru sa nekupinda muchirongo chedu chevechidiki.
Thank you.
Nguva ndiyo yadyanana, ngatisanganai padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3, ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kuninyorera ipapo zvekare BigMike3, paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki, chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri Zimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Mani uraka naka watereri, ndini Tanonoka Wande. Tasangana zvekare mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kutarisa zvekare nyaya yemadhimoni. Kubudiwa nasekuru kana nambuya mweya uchina here? Nhasi ngatitambirei Reverend Jacob Maforo veUnited Methodist Church kuWichita, Kansas. Semazuva ese, mubvunzo wedu wekutanga kwavari ndewekuti kubvisa madhimoni zvinorevei?
Kazhinji tinotarisa nyaya iri ku New Testament, nyaya yemunhu anosangana naJesu kumakuva achibvunzwa sita 40 ndinonzi regioni, nechikonzero chekuti mweya iri pandiri yakawanda. Saka tindingangoti kugarwa, zvichida umwe anobarwa atori nezvaapa ari, zvichida umwe wanoita zvekukokera sezvatinotarisana nazvo mumadzinza umo, zvichida umwe anoita zvekusiyirwa here mweya unenge uchibva pane umwe munhu uchienda paari. Tinonzwa kune nyaya dzinonzi kuhakira. Saka kune mweya iyoyi ndingaramba ndichienda, asi mweya yatingaisa mugurupu iroro ramuri kuti madhimoni.
Kuti munhu azonzi ane madhimoni tinenge taonei paari?
Sekutaura kwandaita, kune vanoita zvekutotsvaga kureva kuti mweya iwoyo unoombererwa uchipesodzerwa kusvikira nguva nenguva waakubuda uri pamunhu, kusvikira munhu zvakumutadzisa kuitawo zvimwe zvinoitwa nevamwe vangava wemazera ake, kana kuti kungoona kuti upenyu hwake hauchatoita. Saka tinogona kuona kubuda kwaunozviratidza iwo mweya wacho pamunhu iyeye. Kana kuri kumachechi uko vanhu vazhinji tivane mweya iri pavari, wakapinda pari kunamatwa, mweya iwoyo unobuda wozviratidza.
Vanobudisa madhimoni muvanhu vanhu vakaita sei?
Vakristu vose vanayo kodzero nesimba riri mavari. Vangatadza kuriziya nekurinzwisisa, asi ndosimba iroro rinogona kuti vaburitse mweya yetsvina. Nechikonzero chekuti paita mvura nemafuta zvisingaienderani.
Reverend Maforo, munhu ane dhimoni anozviziva here kuti ano mweya wakaipa?
Hongu, ndinodaira kuti munhu azotange kutsvaga rubatsiro, kureva kuti patone kusagadzikana kuri muupenyu hwake. Kuchivanhu tinoziva kuti munhu anotoita zvekusvikirwa paanopedza mweya uya wabuda maari osara ati rukutu. Vamwe ndo waya wanoti akada kudya zvinonaka sezvinodyawo vamwe otanga kubudirwa. Vamwe ndo waya paanoti kana aendawo kunosangana nejaha rake kana musikana, mweya uya otanga kuitawo zvimwe zvinhu. Saka munhu anozviziya, asi kana munhu akagarwa zvichazviya pamweya wacho unobuda pazvinenge zvichiitika ndinodavira kuti anenge asina simba pazviri
kana munhu achisvikirwa nasekuru kana kuti nambuya tingati mweya wakaipa here tingati madhimoni weheraya
ipapa mubvunzo wenyu mwedzo wakasimba unoedza kundibvunza kuti ungavhura here kaucha yako asi pachikristu chedu isu tinodzidza isu kuti mufi haachina chikamu kuupenyu pasina kudaro pasina kuti shoko ramwari iroro hamuone rini kuti munhu ega ega ane chikamu chekurarama upenyu hwake kureva kuti kana wafa pako peupenyu hwepanyama pano papfuura handisiri kushora kaucha yenu asi kuti ndinodavira kuti pane zviri mairi zvakanaka asi panewo zviri mairi zvatinogona kutanga kuona kuti kana sekuru wakararama upenyu hwavo wakapedza chikamu chavo wakaita zvese zvawaida wari sekuru anoda vazukuru wavo wangauye reshuwa kuti pamwana ari kuda kuenda kucollege wotizete kugara ipapo handifungi kuti mufi ane chikamu kuwapenyu munhu ega ega anopiwa chipo cheupenyu worarama pako wopedza
nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Jacob Mafuro veUnited Methodist Church kuWichita, Kansas ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande kambo katinoridza pachirongwa ndeke chikwata cheChristlike Choir kachinzi Jesu isimba rangu munhau dzemitambo mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuMalawi pakati penyasa Big Bullets yekuMalawi kwakare neFC Platinum zvikwata izvi zvaita mangange 0-0 kozoti mutambo weCAF Confederations Cup Triangle 5 Rukonzi FC yekuBurundi 0 mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League Dynamos 2 Mushowani Stars 0 Manika Diamonds 0 Caps United 1 Triangle United 5 neRukonzi 0 itambo kuzivisa pamusoro pazvo kozotiwo mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda weEnglish Premier Soccer League Manchester United yakwatura Chelsea 4-0 Zvengo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi bato rezanu PF mudunhu ramashanal and west rinosunga chisungwa chekuti seneta wemakonde amai Priska Mpfumira vamiswe kuve mubati wechigaro muparamende pamwe nekuti vaburitswe mucentral committee yezanu PF nemhosva yekusungwa kwavakaitwa vachipomerwa nyaya dzeuori kunetsa kwemafuta edzimotokari pamwe nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba kwotadzisa vanhu vakawanda kuenda kumamisha munguva ino yezororo tava tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Sandekile Mhlanga
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.